taizwa inyachi chungo kurukuru kwa mapepa nao ni ma social networks azika mbunzo unengu wapo chongo kuti kana mshikazi real conference ya katari sana nesaru ya 2023 mochinda ma structures ya yuma province asata gaziriswa kumateriki zanoenda kukumbisa ni mnashundi hati alinga saru zwa sei en, kana mkitaza kugazirisa na at provincial level munozo kwa nisa here kuno gazirisa na at national level saka zinungu rati za kuti hani mpongam pi irwitika mbacho racho zvichinji zvasinga zvasina kutaurwa vacho
tiri kuzwa ive zano PF vari kuti vasendeka parutivi sarudzo idzi kuitira kupa mukana gadziro yemusangano wawe pagore weconference uyu munoti
kadhosa panorora kuti gadziriro yeconference yenational party inotangira muva ichigadzirwa at grassroots level ene mastructures acho anenge ari state provincial level ndiwo anenge achibatsirana kugadzira musangano wenational saka unenge wakugadziriswa sei panongobvuma chete nokuti pakangotanga musangano joga pakatanga kuti apo ngozozo nemeremere saka zvinongoratidza kuti kana wakusvika kunational conference kwavo na October inenge chinguva mbiri zvoga nemeremere zvinongoratidza kuti bato rinoti rinotonga rinogona kutonga vasingagoni kuzvigadzirisa vachingotendekera mamwe mapato madikiti ADC anenzi varikurwa ndivarikurwa asi zvavo vanozvitadza kukota kunoenda kuamba ndizvo zvatiri kuona panapa ichonga
ivo vezanu PF vari kuti mubato hamuna makakatanwa ari kutaurwawo saya asi kunzika kuti kune kukwikwidzana havangati kukwikwidzana kurwisana
ichokwadi takaizwa nyaya yacho ichitaurwa vamukabe vachiripo kuti hapana kukwikwidzana asi takazoona kwakuburitswa futi November 17 kwakunzi takukubvisai muchigaro nokuti matadza mudusenza nematsotsi hapana kukwikwidzana kuri muMDC Alliance kuna mapato anopikisana panoburitswa masoja nefuti vachipfuura vanhu saka ivo kana vachitiwo hapana kunetsana mubato rao sei bato racho zanupff republic yakabviswa nefuti